Pachigarowe crisis in Zimbabwe coalition vapita mutasa vanoti kupasika kwebhiri iri kunoratidza kuti matare eparamende neseneta haana simba sezvo asingakwanise kupikisa mitemo yavanoti yeudzvanyiriri.
Nyika muno hamuna dare reparamende haripo rinongovapo kuti vawane havo kudya nezvimwe zvavanogoverwawo nevari kutungamirira. Havagoni kukosora kana kutaura nokuti vanotorerwa zvinzvimbo zvavanazvo, vanotorerwa zvidyiwa nezviwanikwa zvavanazvo, dzimotikari, mastendi nezvimwewo zvavanobatsirwa nazvo nokuva mudare reparamende. Saka hakuna chinhu chevanhu chinotaurwa muparamende yeZimbabwe.
Vamutasa vanoti vari kuona mamwe masangano achivhara nekuda kwemutemo uyu.
Nokuti mutemo uyu waiswa manje manje mamwe mapoka akazvimirira achatanga kubhanwa sezvaiitwa kare tiri pasi peutungamiriro hweudzvanyiriro huchena. Vanotungamira vamwe vachasungwa vakavharirwa mumatorongo.
Asi mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vanoti mutemo uyu hausi wekumisa masangano akazvimirira oga kushanda asi kunyoresa sezvinenge zvodiwa nehurumende.
Vari kuramba vari mabhizi asi avo vanga vari matrust kana kuti macommon law investors vaakusungirwa kuti vange vachiregista semapco. So hausi mutemo wekudiregista asi ndewekusungira vese kuti varegiste semapco. Asi varegista semapco kudaro vanenge vane zvinhu zvavanofanira kutedzera to comply. Vakatadza kucomplya they can be deregistered. Saka hapana automatic deregistration.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru wesangano rakazvimirira reyouth and the community development vaClarice Maduku.
Ndingangoti kubudirira kweproposed PVO amendment bill kuchatikanganisei zvakawanda kumasangano akazvimirira okati nawo muZimbabwe nekuti mazhinji acho akarejista as trust.
Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaKindness Paradza vanoti bhiri iri rakanaka vachitiramirira kusainwa navamunangagwa kuti uve mutemo.
Mutemo uyu mutsva uyu hauna kana kutomboipa kwete. Saka isu taona kuti nyika haingangoiti chero wada mazvake mazvake munyika muno. Mune mutemo, saka taane mutemo iwoyu uyu. Wakutoita mutemo tangomirira chigiro chapurezidendi kuti zvinhu zvafamba.
Vaparadza vati masangano ari kuita zvavanoti zviri pamutemo haana chekutya.
Nyaya iriko ndekuti maNGOs aya anga achingoita njake njake achiita zvaanoda munyika muno. Vamwe vacho vanenge vanyoresa kuministry of social welfare kuti toda kunoita zvakati. Asi kana vabva ipapo vonochinja zvokuita, vamwe vavo vaakuita zvematongerwo enyika. Ivo vanga vachiti vanoda kuita zvekupa chemberi rubatsiro.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti kana bhiri iri rikava mutemo vanhu vanogona kukwira kudare reconstitutional court kunopikisa nekuti unenge usingaenderana nebumbiro remutemo.
Mutemo kana wapasiswa haziri kuti wakakosha kudarika bumbiro remutemo. Masangano akazvimirira ega nango chaiyo chaiyo ngaichitora mutemo uyu kana wapasiswa yoenda kuconstitutional court yonoratidza constitutional court kuti mutemo uyu unokanganisa mamiriro akaita kurusununguko na freedom muno munyika.
Kuti uve mutemo bhiri iri rinofanirwa kusainwa navamunangagwa mukati memazuva makumi maviri nerimwe chete. Kusaita izvi zvinoreva kuti rinodzokera zvakare kuparamende nesenate kuti rizewe patsva. Pari kutyirwa kuti nekuda kwemutemo mutsva uri kuda kudzikwa uyu, Zimbabwe icharasikirwa nemari yakawanda kubva kumasangano anopa rubatsiro zvichapa kuti varombo kunyanya vanhongesose nemuromo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.